naina chamis amuno muwenkere chamis ya naina chamis amuno muwenkere
tabachitaura kuvanhu vanga vari munhandare yepfupa jena muchegutu nhengo yebazi renational council yemdc vahepmo chidziva vaudza vatsigiri vavo kuti vachamisa vatadza kuuya nekuti vari kunze kwenyika uko vari kuita misangano nevatungamiri vedzimwe nyika dzemuafrica neeurope
tatichitarisira pano vagari vechegutu west kuti president vange vachisvika nguva pfupi yanga ichizotevera asi pano tine mashoko anoratidza kuti misangano yavari kuita kwavari yakawanda zvekusvika pekuti nhasi president vakasumuka vachinanga kusweden vakaenda kusenegal nhasi vange vachifanwa kudzoka asi paita nyaya iri panapa yekuti vamunangagwa nenyaya yekuona kubatana kwaita president nevatungamiri vakawanda vekunze kwenyika varonga nyaya yekuti vatsvangira vachamisa vakadzoka munyika vasakwanisa zvekuwana mukana wekuenda kupi kunze saka vatsvaa kuti ai vanhasi regai president sangano chindeinovandikumbira rege rokuvanhu
asi dzimwe nhengo dzebato iri dzinoti vachamisa vatadza kuuya nekuda kwemakakatanwa ari mubato zvikuru sei kurongwa kwakaitwa musangano wanhasi uyo wapindwa nevanhu vashoma mashoko aya anoratidza kuti ndeyechokwadi sezvo vachidziva vazobvuma kuti vachamisa vari munyika asi vari kuita mamwe mabasa patavabvunza mushure mekutaura kuvanhu
vachamisa havana kukwanisa kunge vachisvika pano nenguva nekuti pane kumwe kwavari kwavari kuita rimwe basa isu senhume dzavo tasvika kuti tinge tichingofambisa basa tichienda mberi tichaita zvakare mumwe musangano wavachange vari pano vachamisa
imwe nhengo yemdc isina kuda kuzivikanwa nezita inoti vanhu vakawanda havana kuuya kumusangano uyu nepamusana pekusawirirana kunonzi kuri kuitika mubato iri
10 pamakanda semuno mhanzi kuti mangana asi 10 vanga vasipo havana kuudzwa pane vanhu vanga vachiita zvezvinhu zvechi vangaita kugadzira rodhi vachiita hatinabvira tamboudzwa tizivi kumusangano wemdc muno
asi mukokeri wemisangano yemdc mudunhu remashonaland west vaedward dzeka vati kunetsana kuri mubato hakusi iko kwaita kuti pamusangano wavo pauye vanhu vashoma
pamwe papaine mamesages sekusekretary chanzi national yakanzura rari zvibva neimwe faction zvira zvekuti vanhu vasabuda
sachigarova vechidiki mumdc vaobei stole vatora mukana uyu kuudza vanga vari pamusangano uyu kuti hurumende yavaemarson munangagwa iri kuratidza kuti haina hanya nevanhu izvo zviri kuita kuti zvinhu zviome munyika
ndokusaka uchiona kuti munangagwa nemapurisa acho isu vana veshanduko tikazoenda kuita demonstration vanoya vachirova nokuuraya nokuti havana hanya nevanhu zvinobva zvoratidza kuti munangagwa asi munhu akavhoterwa nevanhu nokuti taya kanga akavhoterwa nevanhu airemekedza vanhu munyika yezimbabwe asi nyaya yekusaremekedza vanhu yanoita inotaridza iyo kuti haanawo hanya nevanhu nokuti hatinga kumbomuvhotera
asi imwe nhengo yebato rezanupf vatapiwa chitate vati bato ravo riri nani nekuti vatungamiri varo vanononoka kuuya kumisangano asi vachizotaura nevanhu kwete zvaitwa nevatungamiri vemdc vave kutotadza kuenda kumisangano yavo nekuti vanhu vanenge vari vashoma vachitate vatiwo hurumende yebato ravo iri kuedza nepose painogona napo kugadzirisa zviri kunetsa munyika musangano waitwa kupfupa jena wanga wakanangana nekuudza nhengo dzemdc mamiriro akaita zvinhu munyika uye zviri kuitwa nebato iri
chechoi makomuredzi chechoi kubvise zanu chechoi makomuredzi
ndakamirira studio 7 kupfupa jena muchegutu ndini Arthur Chiguriwa.